manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamafuvhu 23 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoziva kuti deadline yavakapa vanhu vemuZimbabwe vava ZDP ndeyemusi wa 31 December 2022. Saka izvozvo zvinofambidzana nemutemo wavakaisa wekuti vawedzere mazuva kusvika kupera kwegore rino.
Hurumende yeSouth Africa yoramba yakamira semusambangwena pakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits osvika kumagumo zvimanikidzwe kudzokera kumusha.
Chirongwa ichi chataita chekuwedzera mari dzevari pamushikandigere vanobhadharwa nenasi chakanaka zvikuru
hurumende inoti haikwanisi kupa vari pamushikandigere mari iri kutaurwa nezctu nekuti nasa inobva yasara isina kana kobiri
kuti isusu mirishonga muzimba iri kuwanda nenyaya yekuti vanhu vari kushaya chouviri tinozokonzera kuti kashimikasho muzimba
Ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoti madzimai akawanda munyika ari kuda kuti nyaya yekushungurudzwa kwavo igadziriswe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa sezvo hurumende yenyika iyi yave kutora matanho akaomarara ekuti zvimanikidzwe kudzokera kumusha. Muna zviita wegore rino magwaro eZimbabwe exemption permits kana kuti ZEP anenge asisashandi asi hurumende yeSouth Africa yatotanga kunyorera varidzi vemakambani munyika iyi ichivayeuchidza kuti vagumure mabasa panopera magwaro ekushanda zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina kutsvaga mamwe magwaro matsva anozvitendera kugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Asi zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa kuti munhu awane magwaro matsva zvinonzi zvakaomera vana veZimbabwe vakawanda izvo zvapa kuti vanhu zviuru zvitanhatu chete kana kuti 6,000 pane vanosvika zana nemakumi masere ezviuru kana kuti 180,000 vaedze kugadzirisa ugaro hwavo. Vanopiwa magwaro matsva vanenge vachifanira kunge vachikwanisa kuita mabasa asingakwanisike kuitwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa uye vanoda kutanga mabhizimusi vanofanira kunge vaine mari yakawanda mumabhanga vachipinzawo vanhu mabasa. Bato riri kutonga reANC rinotiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kudzokera kumusha nekuti hapana anokwanisa kuzvidzivirira kana zvorwiswa nezvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinoti zviri kutorerwa mabasa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHelen Suzman Foundation akatoendesa hurumende yeSouth Africa kumatare edzimosva kuti isadzinge zvizvarwa zveZimbabwe zvina magwaro eZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevakabva kure reAfrica Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Siwanda, avanoti pari zvino vakamirira kunzwa zvichabva kumatare emuSouth Africa mwedzi unouya pachatongwa nyaya iyi.
Tinoziva kuti deadline yavakapa vanhu vemuZimbabwe vava ZDP ndeyemusi wa 31 December 2022. Saka izvozvo zvinofambidzana nemutemo wavakaisa wekuti vawedzere mazuva kusvika kupera kwegore rino kuti sezvo gore rakunopera ngavachigadzira kuti vava vasina mapemiti kana gore richipera vanopererwa nemabasa vachatendewe kubva muno South Africa.
Pane zvamanzwa here kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muSouth Africa?
Zvizvarwa zvemuZimbabwe vava taka mirira kuti nyaya kukoti because kodi chapinda musi wa 5, 6 na 7 October. Saka ruzhinji kune ruvimbo rwekuti musi uyu kana nyaya yapinda kukoti zvimwe kodi ichauya nezvimwe zviri nane zvichaita kuti vasadzingwa pamabasa avo.
Chii chamunoyambira avo vasina kukwanisa kugadzirisa ma ZSP mapepa avo aya pari zvino?
Chatinoyambira ndechekuti vanhu vagadzirire kuti chero chii chinogona kuitika. Tiri kufungawo kuti pamwe pamakoti parikuenda kukota apa koti ingagonawo kutiwanirawo kuti aiwa hurumende haina kuzvifambisa nenzira yakanaka, asi tinoyambira vanhu kuti vagare vakagadzirirawo vachigadzirisa zvinhu zvavo, especially kusvikira kuti patinopera gore apo vane mari dzavo chero chii chavanenge vachida vagone kuti vadziaplaire vadziwane, nekuti zvinogona kungoti pakupera kwegore vanhu vese vadzingwe munomu.
Pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kukumbira kuti hurumende yeZimbabwe ibatsirewo nezvinhu zvakadai semabhazi kana zvinhu zvikasafamba zvakanaka vachida kudzokera kumusha. Munoona sei izvi?
Chinenge chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti hurumende yeZimbabwe ibatsirire not nemuromo chete zvekungotaura, asi kuti ibatsire vanhu pakuwana mabhazi uye ibatsire vanhu kuti vasina misha nenzvimbo dzokugara vapiwe nzvimbo dzekugara vanasvika kuZimbabwe, nekuti vamwe vakabva vari vadiki zvokuti havana pamusha pekugara, vanotoda nzvimbo kuti vabatsirwe vasvike pachigara pa pachinguva chishoma chavanenge vachigadzira kuti vavakewo musha. Tingazvifarira chaizvo.
Imi muri kutaurana here nehurumende yeZimbabwe panyaya iyi?
Hongu, takatombotaura nehurumende zvichatakazva kuti hurumende haina mari yekuti igone kuti iite zvinhu izvozvo kuti ibatsire izimbabwe panyaya dzemabhazi, asi kuti pakutaura aiwa zvese zvaisapoti yainenge ichida kana kusangana nevanhu inogona kuita, asi dambudziko imari.
Kana munhu aine mari iri kumabhanga nezvimwe zvakadaro zvinofamba sei kana vachinge vadzingwa vasina kuitora?
Kana munhu ane mari iri kubhengi anoiwana, chero munhu kana munhu ane zvinhu zvake, imari yake kana propati yake, kana varamba kumupa. Tinokurudzira vanhu kuti vatiudze, nekuti hapana munhu anotenderwa kuti adzirwe mari yake yaakashandira nekuti adzingwa munyika muno, iyanga arimo munyika zviri pamutemo.
Vanenge vari kuda kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu vanokuwana ipapo?
Vanotiwana muJohannesburg, asi nhamba yavanogona kutiwana pairi South Africa 081 460 6572, kana kuti paemail inoti legal@africandiasporic.org.
Vasachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vari parunare muJohannesburg, South Africa, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA ikaita zviri kukurudzirwa nerimwe sangano revashandi reZCTU zvekuti ibhadhare vari pamudyandigere mari inosvika $250 emadhora ekuAmerica kana kuti US$250 pamwedzi, inobva yagwadama. Mutungamiri weZCTU, amai Florence Taruinga, vakaudza Studio 7 kuti mari dziri kupiwa vari pamudyandigere dzakawedzerwa neNASA nezvikamu $50 kubva muzana ari madhora emunyika adzikwane. Vakati kushaya simba kwedhora remunyika kuri kupa kuti vari pamudyandigere vanonge svosve nemuromo. Mari yeNASA iyi haisviki $30 ekuAmerica pachishandiswa chikero chemari inopiwa mumabhanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMavhima kuti tinzwe zvizere.
VaZulu, chirongwa ichi chataita chekuwedzera mari dzevari pamudyandigere vanobhadharwa neNASA chakanaka zvikuru, nokuti chinoita kuti mari yavo ienderane nekuchinja kwakaita kutenga kana kukosha kweZimbabwe dhora redu. Saka kudzikira kwarakaita isu tichivapeya neZimbabwe dhora zvinoreva kuti zvinenge zvichida kuti mari yavo yavanotambira iwedzerwe. Ndokusaka takaiwedzera seizvozvo, uye takati tava kutarisa kuona kuti mwedzi woga woga Zimbabwe dhora redu rinenge rachinja zvakadii.
Kosei makutarisa uremu hwedhora remunyika pamwedzi wega wega muzvinafundo?
Kuitira kuti tikwanise kuchinjawo mari dzinotambirwa nevari pamudyandigere zvichienderana nekuchinja kunenge kuchiita Zimbabwe dhora redu. Saka izvozvo zvakakosha.
Tichitaura nevesangano revashandi reZCTU vari kuti nyangwe mukawedzera pamwedzi wega wega ari madora emunyika mari yacho haikwani. Nekudaro zvakakosha kuti mupe vari pamunyika ndigere mari dzavo dzepamwedzi pachishandiswa madora ekuAmerica vachiti kuti vanyatsogarawo zvakanaka. Panodiwa kuti vabhadharwe mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 pamwedzi.
Iyo inotaurwa nezvetu kuti bhadharai vari pamunyika ndigere $250 mwedzi woga woga. Haigoni kuitiitike. Kunze kwekutoti tichida kuti ichocho chirongwa chekutambirisa vanhu mari dziri pamunyika ndigere chibve chaparara.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti tikabhadhara mari dzakawanda seizvozvo, zvinenge zvichireva kuti tava kutora mari yose iri mumainvestments neiri kucontributwa nevavo vachiri pabasa tichibhadhara vaya vari pamunyika ndigere. Zvoreva kuti avo vanozonoenda pamunyika ndigere makore anotevera pane pasina mari dzekuti tinogona kuvabhadhara. Saka zvakakosha kuti vanenge vachitaura seizvozvo vazive kuti pane zvatogona kuita asi pane zvakawanda zvatisingagoni kuita maererano nekuti tinenge tine mari yakamira sei. Tinofanira kutarisa mari yatinayo toona kuti inotikwanisira kuti tipeye kana kuti tibhadhare vari pamunyika ndigere sei, uye mari yakawanda sei. Nekuti kana tikavabhadhara mari dzose dzikapera mangwana tinoshaya chekuvapa.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reSADC rakokera musangano wemazuva maviri wakanangana nezvemamiriro ekunze kana kuti Southern African Regional Climate Outlook uyo uri kutanga mangwana. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzichange dzichisangana dzichidziya mamiriro emwaka unotevera pamusangano wegoro rino uyo uri kuitirwa padande mutande. Donho reSADC semamwe matunhu ratarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze papa kuti varimi vatadze kukohwa pakuru sezvo mvura ichimbononoka kunaya kana kutorambira mudenga. Chinangwa chemusangano uyu ndechekupa varimi chenjedzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chipanga mazano munyaya dzekurima vaNicholas Kajengo kuti tinzwe mafungiro avo.
SADC ibandiko renyika dziri muAfrica. Afrika nenyika dzose dziri mairi upfumi hwadzo hwakabatwa nekurima. Naizvozvo SADC yaona zvakanaka kuti vagare pasi vapana nehwaro negwara rekufamba naro maringe nekuwandudza goho nemarimiro akanaka. Panguva ino pasi rose kusanganisira America, Russia, China, kwese pasi riri kutambudzwa neyatingati nechirungu climate change. Saka zvakanaka kuti mutungamiri weSADC utsvage nzira dzedu dzatingati nechirungu homegrown solutions or ANCAS pakuedza kuderedza nekutapudza matambudziko angasangane nevarimi uye nevanhu maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze.
Ndichiri ipapo ndotarisawo kuti zvinozeiwa izvi mumisangano iyi zvinozodzikawo here kusvika kuvarimi vekuzasi zasi?
Tiotaura nechekuti hurumende dzemuSADC, hurumende dzemuAfrica ihurumende dzakagadzwa nevanhu dzichimirira vanhu dzine zvido zvevanhu. Naizvozvo hakuna chinoitwa nehurumende chisingasvike kuvanhu nekuti ihurumende dzevanhu. Saka varimi ndo vanotaura nezvavo vanosvitswa mashoko aya nekuti hakuna nyika isina bazi rezvekurima sezvingataura kuti upfumi hweSADC hwakabatwa nekurima. Saka varimi kana hurumende ravo vaine utungamiri hwavo maministers mapresident avo obviously vanhu vakamirirwa shoko rinosvika kwavari.
Ndotarisawo kuti takatarisana nemwaka wekurima uri kuuya iko zvino, mashokowo amungapiwo varimi venyu vekuZimbabwe ekurudziro ndeapi?
Mashoko ndeekuti varimi vedu vanofanira kuramba vachishanda nenyanzvi munyaya dzekurima vatingati varimi vangava hurumende vangava private sector. Zvakare varimi vanofanira kushanda zvakare neboka rinoona zvinamiriro rekunze ratingati meteorological department. Varimi zvakare vavashandisi njira dzatikushandisa mazuva ano mahomegrown ANCAS for example chirongwa chepfumvudza chirongwa chekuti varimi vaite madiridziro uyezve varimi varambe vachishandisa nzira dzandareva dziri sustainable dzinoita kuti tisaparadze marikuwa, tisaparadze masango, tisaparadze vhu racho, asi vave vari hedi vagadzirire. Isu netekunzatanayo senyika esouthern Africa hatikundikani kuya the winners, tiri vakunzi.
Chipangamazano munyaya dzekurima vanikros Kajengo vari parunare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Ongororo ichangobva mukuburitswa nesangano reAfrobarometer richishanda neMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI inoti madzimai ari kuti kushungurudzwa kwavo ndiyo nyaya huru inofanirwa kugadziriswa nehurumende panyaya dzose dzine chekuita navo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaratidzwa kuti vanhukadzi ndivo vanoona nyaya iyi riri dambudziko guru kupfuura vanhurume vakabvunzwa zvimwe chete, uye inotiwo zvikamu makumi manomwe nezvisere kubva muzana zvevanhu vakabvunzwa zvinoti hapana kana chikonzero chimwe chinokodzera kuti vanhurume vaite mhirizhonga kuvanhukadzi. Gweta, muzvare tinomuda shoko, vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanobvumirana nezvakabuda muongororo iyi. Mukuru wesangano repadare Inclusion Men's Forum on Gender vaWalter Vengesai vati zvakabudiswa neongororo iyi zvinowirirana nezvagara zvitaurwa nesangano ravo.
Tinoda kuwedzera kuti mishonga yamudzimba iyi iri kufamba nenyaya yekutambudzika kuita vanhu zvakare yatingatiya yapoverty. So tikuti isusu mirishonga mudzimba iri kuwanda nenyaya yekuti vanhu vari kushaya chouviri, icho chinozokonzera futi kuti kazhinji kacho mudzimba mutadze kugadzika zvakanaka, zvichikanganisa kunyanya vanasikana nemadzimai. Tinobvumirana futi nezvavataura zvokuti mazuva ekuvana kana kuti mazuva ekuti vana baba vairova vanamai kana kuti murume airova mukadzi wake akatopera.
Muzvare Lokadia Mavhudzi avo vanove murongi wemabasa mudunhu reMidlands nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vatiwo vanobvumirana nezvakabuda muongororo iyi.
Tiri kushushikana zvikuru nenyaya dzemhirizhonga. Tiri kuona kuti madzimai ari kuurayiwa, madzimai ari kushungurudzwa, makesizi ari kuramba achingowedzera. Chatinoshuvira ndechekuti ngatitarisei nyaya dzemhirizhonga dzisiri nyaya dzemadzimai chete, inyaya dzatofanira kutarisa tose, vanhukadzi, vanhurume, hurumende, madzishe, tose ngatisei pamisoro edu pamwe chete tione kuti tingaita sei.
Takaendesa mubvunzo kumukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanigwa kuti chii chiri kuitwa necommission yavo panyaya yemhirizhonga iyi, asi vange vasati vapindura pataenda kumhepo. Asi gore rega rega Zimbabwe Gender Commission inobudisa gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika. Mugwaro regore ra2021 commission iyi yakati mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana zvakanyanya kukwira munyika panguva yekutekeshera kwedenda recovid-19. Mugore rapfuura commission iyi yakatambira nyaya makumi matanhatu nematanhatu dzine chekuitwa nemhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi, kusanganisira sere dzaive dzine chekuita nekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Muzvare Rotina Mafume vanove mutauriri wesangano remusasa vanotsigira maonero ekuti dzimwe tsika nemaitiro evanhu mukurarama kwavo zvinopesvedzerawo nyaya yemhirizhonga,
uye nyaya yekuti mumacommunities medu tinoita yatinoti victim blaming, yekuti tinotanga kutsoropodza kana kutuka uya anenge ari kusangana nemhirizhonga kuti pada pane zvaari kuita asi kubata murume zvakanaka, asi kuzvideredza kana kuti arepewa nekuti pane zvaanga akapfeka kana kuti afambirei ega. Tinonyanya kuisa dambudziko pamusoro peuyo anenge asangana nemhirizhonga. Saka zvinenge zvakakosha kuti semacommunities tive tinogara pasi tichitaurirana kuti vanhu vakwanise kuwana kwekutizira kana vachinge vasangana nemhirizhonga.
Taedza kunzwa kugurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. kunyange hazvo mapurisa, madzisha neve mamwe machechi, vachigara vachikurudzira kuti vanenge vapesana mudzimba, vagadzirisane murunyararo, hapaperi nguva yakareba munyika, pasina kuita nyaya kuti pane munhukadzi apondwa nemurume, nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Mutungamiri webato rinopikisa Forces of the Liberation Organization of African National Party vaEgypt dzine munhenzva mumiriri weHarare North mudare reparamende vaRusty Makam uye vanorwira kodzero dzevanhu vatapiwa Chiringa vaendesa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC negurukota rezvemitemo vaziyambi kumatare edzimhosva vachivapa mazuva matatu ekubvisa mari dzakawedzerwa neZEC dzekuti vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe neve vamiriri veparamende gore rinouya vabhadhare. Vatatu ava vanoti zvakaitwa neZEC hazvisi pamutemo uye vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vakaudza Studio 7 kuti kuwedzera kwavakaita mari kuri pamutemo. Anoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika anonzi abhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora. Anoda kukwikwidza musarudzo yekuva nhengo yedare reparamende achinzi abhadhare chiuru chimwe chete chemadhora. Izvi zviri kushorwa nevakawanda vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaHamza Abdi Bare vanoti vachapa vanhu chokwadi chizere pane zvakaitika pahotera yeHayat muMogadishu. Hotera iyi yakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero weAl-Shabaab vakauraya vanhu makumi maviri nemumwe uye kukuvadza vamwe zana negumi nevanomwe. VeAl-Shabaab vakatanga kurwisa hotera iyi nemusi wechishanu zvakazotora maawa makumi matatu kuti vanhu vasunungurwe. Muzinda weAmerica muUkraine uri kuyambira kuti Russia iri kuronga kubomba nzvimbo dzinogarwa nevanhu uye mahofisi ehurumende muUkraine. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vakapawo yambiro yakadai mazuva adarika. Yambiro iyi iri kuuya panguva iyo Ukraine yave kugadzirira mhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere. Ukraine yakati haisi kuungana ichiita mhemberero nekutyira kurwiswa. Vakuru vemauto munyika iyi vanoti mauto zviuru zvipfumbamwe vaurayiwa mumwedzi mitanhatu yayatanga kurwiswa neRussia. United Nations inoti vanhuwo zvavo vafa muhondo iyi vanodarika zviuru zvishanu nemazana mashanu. Mangwana Ukraine inenge yasvitsa makore makumi matatu nerimwe kubva zvayawana rusununguko kubva kuRussia. Kunyange hazvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvaonekwa nhasi pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe auction floor, apo dhora rekuAmerica ratengeswa nemadhora emunyika mazana mashanu nemakumi maviri nerimwe. Hurumende inoti chirongwa chayo chekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe chiri kubudirira. Danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri rinove rimwe rematanho ari kutorwa nehurumende rinonzi ramanikidza musika mutema kudzikisa mutengo wedhora rekuAmerica, iro rinonzi rave nenguva riri kutengeswa nemari iri pakati pemadhora emunyika mazana manomwe kusvika kumadhora emunyika mazana manomwe nemakumi mashanu. Asi izvi ndizvo here zviri kuonekwa neveruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemaonero ehurumende aya vachiti zvinhu zviri kuratidza kuti zvagadzikana pari zvino.
Hongu taumboona kakudzikama in terms of, for example, nyaya dzeexchange rate, especially black market. Tamboonawo zvakare kakudzikama in terms of mitengo yemamwe macommodities akaita sefuel, for example. Exchange rate yaderera zvakare. I think magotwens aunza demand, aita renewed demand yemazim dollars. Saka zvaira kuti value yemazim dollar itisimbei mbichana. Zvaitawo zvakare kuti exchange rate isa depreciated zvakanyanya. In fact, yatomba appreciate masonda kupfuura kana mazuva achangopfuura.
Dr. Chitambara vanoti kunyanga hazvo mutengo wegoridhe pamusika uchimbodzika kana kukwira, izvi hazvinyanyi kukanganisa kutengwa kwemapeni egoridhe aya nevane mari dzavo zvikuru vane mari yemunyika.
Saka kuderera kwemutengo wegoridhe zvinotarisirwa tatichi zvitarisira kuti zvinogona kuitika, rinogona kuderera, price inogona kuderera, price inogona kuappreciata. Saka I think izvozvo zvese it's part of my market dynamic forces. A demand and supply are no influencer price yema commodities.
Maonero a Dr. Chitambara aya anowirirana nemaonero eimwe nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanotiwo mutengo wedhora remunyika unove ndiwo wanga uchida kudzikamiswa nehurumende zvakanyanya uri kubvuma kudzikamiswa kuburikidzwa nekutengeswa kwemapeni egoridhe aya.
Sekuona kwangu itrokwadi kuti mutengo we dhora remuno unova ndiwo wanga wada kunyanya kudzikamiswa nehurumende. Uri kudzikamiswa nekuti vaitenga ma US dollars pamusika mutema vava kunotenga ma gold coins. Sekuzvava kwedu RBZ iri kuti up to 90% yema coins atengeswa so far ari kutengeswa nema Zimbabwean dollars. Asi chakazokosha ndechekuti kudzikama kwemutengo kwakuzokonzera here kuti mitengo yanga yakwira mutarara inge ichitanga kudzika, nekuti kudzikama kwehupfumi kusingapinde muhomwe dzevanhu handionese kuti kune zvakunobatsira.
Imwe nyanzvi mune zvehupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare chenai mwoyo Mutamba Sere vane maonero akasiyana nedzimwe nyanzvi mbiri idzi.
Panyaya yekuti macoins aya achazodzikamisa here upfumi hwenyika kuti tiwane iyo yavari kuti economic stability. Izvi hazvisi zvinhu zvatakatarisira. Hazvigonike kuti pamberi apa kana tiri kutengesa gold tichitengesa nema RTGS tichava nezvakawanda zvatichabatsirikana nazvo nekubva mukutengesa magold coins aya.
Muzvare Mutamba Sere vanoti pasi rose mutengo wegoridhe uri kukwira, izvo zvinofanirwa kunge zvichitowanisa nyika mari yakawanda dai yaitengesa mapeni aya nemari yekunze. Kumashoko kuvatori venhau svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti nekuda kwematanho ari kutorwa nehurumende mitengo yezvinhu muzvitoro yambodzikama sezvaita mutengo wedhora rekuamerica pamusika mutema kubva zvatanga kutengeswa mapeni egoridhe mwedzi wapera. Hurumende yakaparura chirongwa chemapeni egoridhe mwedzi wapera achitengeswa nemadhora ekuamerica chiuru nemazana masere nemakumi maviri nemana pakuparurwa kwawo. Asi veruzhinji vakachema-chema nemutengo uyu, izvo zvakazoita kuti mwedzi uno hurumende iparure zvakare mamwe mapeni madiki anokwanisa kutengwa nemunhu wese achitengeswa nemadhora ekuamerica zana nemakumi masere nemaviri pazuva rekuparurwa kwawo. Mutengo wemapeni egoridhe unoenderana nemutengo wegoridhe pamusika zuva nezuva. Muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi tiri kuzeya nyaya yemari dzakanzi neZimbabwe Electoral Commission dzibhadharwe nevanoda kupinda musarudzo dziri kunzi nevamwe vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu dzakawandisa zvokuti vamwe vechidiki vachatadza kudziwana zvichavatarisa kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yeSouth Africa yoramba yakamira semusambangwena pakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits osvika kumagumo zvimanikidzwe kudzokera kumusha. Hurumende inoti haikwanisi kupa vari pamudyandigere mari iri kutaurwa neZCTU nekuti NASA inobva yasara isina kana kobiri. Ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoti madzimai akawanda munyika ari kuda kuti nyaya yekushungurudzwa kwavo igadziriswe nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidus Jeremiah.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Ncwabakazi 2022 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugeba imigodi ukuthi amanzi wathole kalula.
Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokusela sokwesabela impilo zabo labo abalama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit.
Ukufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo ama regulations afakwa yiZEC kafanele angaphikisani nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthendandaba ukuyaphikisa isinqumo seZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Kuthi-ke namhlanje izizalwane zeZimbabwe labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela ekhaya abeZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokwesabela impilo zabo. Labo ke ngabala permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit aza kwesulwa ukusebenza ekupheleni kwawonalo umnyaka. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi sokusela inyanga ezine kuphela ukuthi ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit ZEP aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aphelelwe isikhathi. Abanye beZimbabwe laba bathi sebelungiselela kubuyela ekhaya ngokwesaba okukhulu. Ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kubhalela abaqatshi incwadi lubatshela ukuthi baqaphele ukuthi kule zisebenzi zabo ezamaphemithi la ungafuzanga siqhubeke sisebenza nxa zingatholanga olunye uhlobo lwamaphemithi. Emaphepheni aphanyekwe lolu daba emthethwandaba luthi kulabantu abazinkulungwane ezisithupha kuphela 6,000 asebefake izicelo zokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Lolu gatsha luta lubuyele emuva ngokwesulwa kwamaphemithi la kungakhathalekile ukuthi kule nhlanganiso eziphikisana lalokhu emthethwandaba. Ngakolunye uhlangothi amaqembu alwela ukuthi abokuza laba babuyiselwe kubo lawo aqhubekela phambili ngemikhankaso yokuxotshwa elizweni kwalabo abangalancwadi esemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebezithole sokufanele ukuthi balungiselele ukubuyela ekhaya ngoba kuyagcaca ukuthi abasafuneki kwele South Africa.
Ngiredi ukuzibuyelela ekhaya ngoba ngina problem nomuzi wami, ifamily yami la ivele indinga isikhathini esiningi ngiyekho duze layo. So mase ngisekhaya mhlambe ngizakwazi ukuthi ngibone amanye ama-mistake ngilungise lapha nalapha. Yes, khona kuyinto le isifikele impela isiphuthumo ukuthi ezinhlelo zethu besingakaqedeli othizenje ezempilo ethi masifike ekhaya sikwazi ukuthi siyenze nani nani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla yena othi loba bengazi ukuthi bazaphila njani eZimbabwe amathemba okuhlala kuleli aqhubekela phambili echabalala ngakho inengi selizilungiselela uyaphila eZimbabwe.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphambise ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula, ukuthenga izitofu zehasi ukuthi bakwazi ukupheka kalula, ukuthenga amasola, ukuthenga amafriji asebenzisa igasi.
Bakhona ngabe sebezimisela ukuthi lobanje ama-permit abo angaze aphelelwe isikhathi, bazaqhubeka bezamela impilo kwele South Africa. Kodwa kiningi lalabo lalo selethuswe inkulumo esanda kwethulwa isikhulumeli sebandla elibusayo ele African National Congress uMnumzana Pule Mabe.
We must just say to illegal immigrants, we can no longer guarantee their safety. The anger of our people has reached boiling point.
UMnumzana Mabe uthi iANC layo ayisela mandla ukuvikela abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba izakhamiza kwele South Africa zithukuthele zaganunwabo ngamacala adalwa ngabanye abantu bokuza. Izolo nje lokhu izakhamiza ePietermaritzburg KwaZulu-Natal zingena emgwaqweni naleli dolobho ngobuningi zidududa bonke abantu bokuza abathengisayo zisithi abachaca imishaqana yabo babuyele kubo. Ngesikhathi esethekelela ele South Africa amavikini asanda kwedlula, umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe uhulumende weZimbabwe uzilungiselele ukwamukela labo abangasuke benelise ukuvuselela amaphemithi abo. Kodwa-ke linkulumo elethenta ukuthelwa kwabaningi besithi bebekhangele ukuthi uhulumende abancedise ukwengezelela isikhathi salamaphemithi hatsho ukuthi baye ekhaya belanda ukuyanga lohlupho. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthethandaba uyaphikisa isinqumo seCommission elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Egypt Zinemunanja, umeli weHarare North uMnumzana Rusty Markham kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Thapiwa Nashe Chiriga. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bafuna ukuya emthethwandaba ukuze izeki yehlise imbadalo le kungakehluli insuku ezintathu. Izeki yazise ngolwesihlanu ukubana isikhuphule imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika US$1,000 yaya kunkulungwane ezingamashumi amabili US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola US$1,000 yona ekhuphuke isuka kumashumi amahlanu amadola US$50. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ifi Lela Ncube.
Linyathelo eliqonde kakhulu, asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Isho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa, abe umuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu, ingasadingi okunye okuningi lokho kwezimali. Kayitsho ukuthi kababe ngabanothileyo abazaba ngopresident. Ngakho-ke lokho kufakwe yizeki sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi bancintise bencintisele ukuba ngumongameli welizwe njengalokho isekelo sombuso sibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo kuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa?
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo. Ama regulations afakwa yizek kafanelanga aphikisane nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act. Ngangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo ezezimali eseziqanjwa kumele kuyiwe ephalamende ibe yiyo etshaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kakwenziwe. Akuvunyelwe ukuthi izekhi siyiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenelise imali engaka, kumele kube ngumuntu wenelise imali nxa uzamela. Akukho ku-constitution. Ngabe sasikudinga thina abantu bezimbabwe esenza i-constitution thina esadala izekhi, ngabe sakubhala. Njengoba singakubhalanga izekhi kayingakufaki ngokuba kayinamanti yokwenza khona lokho.
Ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo?
Ngibona even umthethwandaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo. Angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo, kodwa-ke kasikwazi ukuthi bazaphuma lasiphi isinqobo. Kodwa engingakutsho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso seZimbabwe, ufunda i-electoral act, kucacile kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe lelungelo lokuncintisa.
Umnumzana Efilela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje izizalwane zeZimbabwe kanye labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ku 5th Street koBulawayo. Lo mbuthano wesikhumbuzo uqoqwe ngabehlanganiso elela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu. Wana Sasiya Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende, wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza loSibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Ifanele chiya abantwana bebuntu besiyalila. This thing is a mess of a ton of our own. It's not enough just to say that our do this and that thing important as it is, but if the rest of the society around you is in bad shape, we are afraid now. We live for each other, we want to appeal to the Creator.
UDokotela Thokozani Khuphe ongene inkonzo yalamuhla uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusatshisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele sibe kwazi ukuthi khona yi-movement i-foundation yakhona yabhildwa ngo-1999 ngabo kwabo Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona kathesi yiyo i-movement yona le, because isukusele ngikhona ngabo i-foundation yakhona yikho liyibona i-strong. It is the same foundation yona leyana eyayakhwa ngubaba uSibanda ku-trade union, eyakhwa ngubaba uSibanda esekwi-MDC. Yiyo i-foundation yona le, yikho liyibona i-movement le esikiyo yona kathesi iyilokho eyikho khona. Kuyimsebenzi eyabobaba uGibson Sibanda, kuqakathekile.
Indodakazi kamuyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifirstborn yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthembe, but obhuti babe baningi. Sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa imfundo. Isifundiso esasithiyelwa ngumambambo, ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga, ngiswele imilomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, umbuso uzanele abazukulu uAngela Lovuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uye uqathe lokasunazele ukuthi into le yabukhutshelwa sebethejini ayiqalisanga namuhla. Ungakhangela into yamathejini into esukela kubo masosha ilofu. Esukela kubo uBB Burombo, uGray uMabhalane uBhamu. Ubuya uzuzondlela uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke bona abantu kusuka bonke bonjena abantu usezi politics. Namhla uGibson basukela kuRay uMabhalane uzondlela kupolitics. So esingakutsho lapho engibonayo mina ngokwami ukuthi izisebenzi ziqakathekile in any situation esifuna ukuthi siyenze ukuthi abantu baphumelele bephambili. Ngakho uGibson yena ngokwakhe njengoba nje abantu benazelela wayeqalisile into le eqalisa kuyo.
Olala amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube usole ezombusazwe ezweni ethi ziyancindezela.
Ilanga lanamhlanje liqakatheke kakhulu ngokuba sikhumbula umnumzana uGibson Sibanda owalwela idemokhrasi, walwela amalungelo abantu, walwela amalungelo ezisebenzi, oze wadlula emhlabeni esebenzela abantu elwisa ukusela icorruption efuna iZimbabwe ibe iZimbabwe entsha eguqukileyo eyamukela bonke abantu esuthisa bonke abantu.
Umqoqo wenhlelo ku-ibheji likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imisebenzi kaMuyi uSibanda lokhe isaphila njalo bazahlala bemcabanga lomkakhe uMambambo.
Ilanga lanamhlanje libuhlungu ngobaba owasebenza elwela idemocracy, justice, iconstitutionalism wahamba. Okusalayo abantu sebesenza yonke nje into ongazibuza yona ukuthi ngiyokukhulula abantu kumbeni sebesenza iproject yokuzinotice. Kubuhlungu ngoba uSibanda wayelwela abantu ukuthi bethole impilo engcono lanamhlanje abakayitholi, wayelwela ukuthi bethole ijustice. Abantu bemathebheleleni balokhe bethenjiswa ukuthi udaba lombhuqazwe luzalungiswa kwalungiswa lutho.
UMuyi uGibson Sibanda wazalwa ngoZibandlela 1 ngomnyaka 1944, wabhubha ngo-24 August 2010. Imbali yakhe iqale lapho elwela amalungelo ezisebenzi lakubandla likazaphu esebenza ngololiwe. Wasebenza loMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU, okulapho okwakhokhelela ekubumbeni kwabo ibandla ele-MDC bemanyene lezifundi ezekolitshini le-University of Zimbabwe. Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho ngabe Zimbabwe Electoral Commission abe ZEC kukhetho loka 2023. Okwamanje ke size ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigodlo sommeli weMelika eKiev kwele Ukraine sixwayise izizalwane zeMelika ukuthi ziphume ziphele kulelo lizwe ngokutshetsha. EleMelika likholwa ukuthi leRussia lilungiselela ukuhlasela indawo ezihlala abantu makaza kanye lezi zakhiwo zikahulumende wele Ukraine ensukwini ezilandelayo empini yalo yokuhlasela lelo lizwe esifikisa inyanga eziyisithupha yaqalayo. UDr. Anthony Fauci osele minyaka engamachumi athoba minwe mbili lanye 81 oyingcwethi elodumo kwezemikhuhlane ethelelwana lula waseMelika odume kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ubike ngomvulo ukubana useza kuya kumhlalaphansi kupension ekupheleni kwalo nyaka. ingozi yempophoma zamanzi ahlasele idolobho leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika ngomvulo ngemva kokuna kwezulu eliningi idale umonakalo omkhulu elikhukhule izindlu kanye lezimota iziphathamandla zaleli dolobho zibika ukuba lingozi ichiye ibulele umuntu oyedwa ngemva kokukhukhulwa kwemota akade ekiyo ngamanzi. Abemuli zabantu abafele kudlakela oluqhamuke ngemva kokulwisana kwamapholisa labakade betshengisela bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla kwele Sierra Leone babikwa bebebonakala bezodinga izidumbu ezibhedlela. Amapholisa awesigodlweni salelo lizwe iFreetown bathi kusese lezidumbu ezedlula amathumi amathathu ezilokhe zingakathathwa loba ukwazakala ukuthi ngobani. Amakhulu lamakhulu abasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo eleUNITA Party lakweAngola babuthene emhlanganweni omkhulu werali begqoke ezibomvu lezimnyama betshengisa usekelo lwabo ku-Alberto Costa Jr. lebandla lakhe eleUNITA Party. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda izolo ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngolwesithathu. Ibandla eleUNITA yilo elikhulu eliphikisana lelibusayo ele-MPLA Party eselibuse kulelo lizwe kusukisela ngabo-1970. Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe amaningi kwezentuthuko ele-World Bank libikwa lilobelane isivumelwano sokuphathisa ele-Mozambique esibiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300 million. Leli nyathelo liveze ukubuyela kwele Mozambique kunhlelo zokuphathiswa yileli bhanga ngemva kokumiswa okweminyaka eyisithupha ngenxa yengxabangxoza yonkohlakalo eyaba khona ekubhadalweni kwesinye isikwelede.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngokungcola kwedolobho leli elalisaziwa njengedolobho elihlanzeke ukwedlula amadolobho wonke aseZimbabwe. Inhlanganiso yeBubra ithi isola kakhulu ikhansili ekhona okwamanje ngoba isehluleka ubutha izibi ngemfanelo njengokwakusenziwa kudala. Ithi kodwa lezakhamizi lazo zilomnando wokusebenza le council ukubona kubana nxa imota ezithwala izibi zifika emalokishini zibe sezilungele ubana izibi zibuthwe. Ugaina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso le umnumzana Thembelani Dube.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association koBulawayo ukuthi izibi sezigcwele idolobho lonke kakhulu esidikidikini sedolobho lakoBulawayo. Siyakhuthaza ke ukuthi laba abasebenzela edolobheni lakoBulawayo bananzelele isimo se-environment ukuthi kuqakathekile ukuthi laba abasebenzela khona kuhlale kuhlanzekile. Sibe sesikhuthaza njalo iBulawayo City Council ukuthi ikhweze amasokisi ngoba sibona ukuthi okwenza izibi zithi chithisa edolobheni lakoBulawayo yikuthi iCity Council mhlawumbe umsebenzi wayo kayiwenzi ngemfanelo.
Singathi kungani inhlanganiso yenu isola kumbe ichothoza iCouncil yakoBulawayo izakhamizi zonake?
Siyananzelela ukuthi izibi ziyabuthelelwa kuze kudlule amaviki, izibi ziyabuthelelwa emikotweni lokuthiwa ama-sanitary lanes zigcwale zithi phamu. Kuthi-ke lapho abantu abasebenzela khona njengoba abantu basuswe egodini babuthelwe ezindaweni ezishiyetshiyeneyo lakho kuyagcwala izibi khonaphansi. Esikutshoyo-ke njengenhlanganiso yokuthi council management abakhweza amasokisi balungisa uBulawayo ngoba ngesikhathi kuseselabanye o-councillor labanye i-management sasingakuboni khona ngesikhathi sabo Middleton Union langesikhathi sabo Mike Ndubiwa idolobho kungcola kwalo kwakungekho njengakade. So siyakhuthaza ke u-town clerk Christopher Dube lo mayor uSolomon Mgunu ukuthi bakhweza amasokisi balungisa uBulawayo.
Njengezakhamizi zakoBulawayo kuyini elifuna ukubona kusenzakala mayelana nalohlupho lwezibi?
Thina-ke sikuproposa njengezakhamizi ukuthi iBulawayo City Council ikhansi lika iphume lecebo lokuthi vele edolobheni kube khona ama refuse collection trucks lawana a dedicated to e-city center. Kube ke yiwo lawo ma truck kumbe i-truck eyodwa mezimbili nsuku zonke kungamelela ukuthi kuze kudlule amalanga njengamalokichi. So sikukhuthazayo ke ukuthi iBulawayo City Council kayiphume leqhinga elinjalo elizakwenza ukuthi i-city center ihlale ihlanzekile.
Izakhamizi zikhala ngokuthi le malokichini akusahlanzekanga sokugcwele izibi. Lapho lifisa ukubona kusenzakalani
ke malokichini ikakhulu kuma Eastern Suburbs ama trucks la collectayo kawahambe ngezikhati langamalanga afaneleyo. Asifuni kuba le situation esithola kathesi ukuthi kuyahlala amaviki ezinye izindawo zeqiliwe kungabuthwanga izibi. Sibe sekunanzela ukuthi emalokichini udubo lunganeno esikhathini esiningi ama truck lawana esingathi ngama community based trucks aborder sibili ngesuku ngesuku lapho kumele aborder khona.
Lapha kukhanya lichothoza i-city council, i-council yakoBulawayo. Izakhamizi zona ke lazo kumele zibe lomlando wokubana zigcine idolobha lihlanzekile.
Kudaba zale zakhamizi ezihlala emalokichini ukuthi abantu bayekele ubuvila bavuke kuseselwe isikhathi. Siyakwazi ukuthi ama-truck la xa sokudlula ngabo 6:30 ngombana asambenzi efaka izibi phambi kwamagededu, izibi lezana zithwalwe ngama-trucks la bumabhimu la. Kodwa abantu ke balomkhuba ukuthi bayekela i-truck idlule kube sokusithi ngemva kwesikhatshana umuntu usezaboda esiyalahla amaphampaze, lahla amaphepha, ilahla konke lalokhuya. Siyakhuthaza ukuthi lathi siyizakhamizi lomlando i-city council layo lomlando esiwukhulumileyo.
Loge mnumzana Thembeli Hledube obekhuluma logayina Gumede Saidi owe Studio 7 ekoBulawayo ngocingo. Njengoba i Studio 7 ingeyami licele, ugayina uphinde waxoxa lo mnumzana Charles Malaba, umqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukansili yedolobha lakoBulawayo ngalolu daba.
Okokuqala, ukuze izibi zivuthwe ingasuku zonke kumbe ngamaviki wonke dingakala izimota zokuthwala izibi. Ngakutshela ukuthi wakathesi ukuze uBulawayo senelise ukuthwala izibi ngasuku zonke, maviki wonke, indawo zonke emalokishini lase-city center esidikidikini sedolobho kufuneka ukuthi sibe sile mota ezingu-25. Nxa sile mota ezingu-25 ezithwala izibi singenelisa ukwenza lokho.
Mota
ezingayo. But okwakathesi imota ezikhona zingu-12. And zingu-12 sezindala, laziyafa, zilama breakdowns, sisebenzisa. Okwesibili, idolobho lathi silehlalile siyazi ukuthi kwakunjani. I-industry yayisebenza, abantu betshona e-industry, abatshona ezindlini betshona ezindlini. Kwakulabantu abalutshwana abatshona edolobho. Kathesi akusela industry, i-industry sengama-streets akoBulawayo. Ama-shops ngakhangela ukuthi nxa abantu besikhangela ukuthi asithi ama-business angangabo Gardenslay. Kungu-Gardenslay kunjengokuthi njengabo okay benjani. Angisho yabona ukuthi ispace sakhona singana si-occupy yi-shop eyodwa, i-business eyodwa. I-rate of refuse generation izibi eziphuma ngayo ziyamanejeka. Kodwa khangela kwa-Gardenslay khonaphana indawo yayiyindawo eyi-1. Sengama-shops afika 50 endaweni eyi-1. Asiye-Gardenslay. Hamba kuma-market khonahle. Kwakuyi-shop kumbe kwakuyi-shadow shop. Sekuyi-fruits and vegetable shop. Uhambe kathesi uthole ukuthi i-shop eyi-1 sebe subdividile sekulabantu abangu-50 phakathi aba-operator umlook stosa. I-rate yezibi ephuma laphana kuyikuthi lokho kukhombisa umumo womnotho welizwe.
Manje njengekhansili lizakwenzani ukuthi libone ukuthi idolobha liqhubekela phambili lihlanzekile?
Ngingatsho ukuthi ngiyabalekela ukuthi i-responsibility ngeke, kodwa umlando wezibi ungowekasithi khansili izisebenzi ungowami lami njengesihlalo sakoBulawayo, ungumlando wethu sonke esihlala koBulawayo. Abantu kathesi abalandaba singase sidinga amabhini okufakela izibi. Abantu bayalahla izibi. Hamba uyebona ngale ndaweni zabo market i-vending ukuthi sinjani ethawa. Kathesi abantu balala ethawa. Ubusuku bonga hamba ngo-3 zathola abantu bekhona bethengisa. Bethengisa kwaphana kwenza idala izibi. Abantu sebelala ngapha ema-pavement. Hamba endaweni ezingabo chicken. Abantu batshona bephakile bethengisa izimali, bethengisa izigqoko, bethengisani. Bethenga ukudla khona phana ema-shops lana belahlele ama-paper phansi.
Lo ke bekungumnumzana Charles Malaba, umqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo. Ukuze siligqibe ezaya namhlanje, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokwesabela impilo zabo. Labo abasebela ama-permit ohlelo lweZimbabwe exemption permit. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.